Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechina Gumiguru 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCOVID-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu migwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa migwagwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara chikuru chamuchegutu chavharwa nhasi mushure mekubatwa kwevashandi vaviri nechirwere cheCOVID-19, mumwe wacho ndokufa nezuro. Izvi zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West vaGift Masocha vazivisa veruzhinji kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chikuru chemuchegutu neimwe kiriniki iri pedyo zvichitevera kufa kwemumwe mushandi nechirwere cheCOVID-19 nezuro. VaMasocha vati mushandi akashaya uyu munhu aishanda kudivi rinochengetwa mishonga inopiwa varwere vepachipatara ichi.
Akaadmitwa muchipatara 2 days prior.
Vati vavhara chipatara ichi kuitira kuti vapfapfaidze mushonga chipatara chose sezvinokurudzirwa nebazi ravo pamwe nesangano reWorld Health Organization.
Kuti tive tinowanika tichipfapfaidza chipatara hatisi kuti ndezvenguva yakareba, because tinoziva kuti hongu munhu akasangana nevanhu vakawanda, munhu yanga aishanda mudepartment refarmacy kunova kunotora varwere vakati wandei mishonga. Saka tichaita macontact tracing evanhu vacho vese, asi izvowo havasi vanhu vese vepachipatara vatingati vakanga vasangana nemunhu uyu, havasi vose. Saka tiri kuti izvo avo vose vanga vasina kusangana nemunhu uyu, mushure munge tapedza kudisinfecta chipatara, ndo vachatanga kurana maservices epachipatara.
VaMasocha vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kufamba vasina kupfeka zvinodzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Toda kuti tidzidzisane, COVID ichiripo, hachisati chapera chirwere ichi. Ngatizvidzivirirei, ngatirambei tichingoita zvatakangobvira tichiita pakutanga, ngati maintainei madistances edu, social distance, ngatipfekei mamask. Nevavo vese vari kuenda munzvimbo dzimwe dzokufarira umu, ngatitrai by all means kuti maintaine masocial distance.
Munguva pfupi yadarika, bazi rezveutano rakambovhara makiriniki anoti Chikonohono muChinoyi, Madzorera kwaZvimba neChikangwe kuKaroyi nekuda kwekuti vamwe vashandi vepamakiriniki aya vainge vabata chirwere cheCOVID-19. Studio 7 yaona vanhu vakawanda muChinoyi vasina kupfeka mamask mumisha inogara veruzhinji. Vanhu vanozopfeka mamask aya kana vave kupinda muguta. Mumwe wevechidiki anga asina kupfeka mask vaata Changara vati vanofunga kuti chirwere cheCOVID-19 chaderera uye mapurisa haachafamba famba mumisha inogara veruzhinji.
COVID is still serious, so tisiri kumarocation hatichatombopfeka mamask since mapurisa asiri kumbonyanya kubatika futi kumarocation kwacho, saka hatichimbozvitorawo serious kwatiri.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vakafa igumi nevaviri mudunhu reMashonaland and West kubva patanga chirwere ichi muna kurume gore rino. Zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete uyu nezuro nechirwere cheCovid-19, huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanga vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete achinzi munhu akadzoka kumusha achibva kuNamibia. Vanhu vapora kubva pachirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana, zvichitevera kupona kwevanhu vasere nezuro, izvo zvasiya vanhu zana nemakumi masere nevana vachiri kurwara nechirwere ichi. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nemazana masere nemakumi mana ezviuru, kana kuti 38,840,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni masere nezviuru zana nemakumi mashanu nezvitanhatu, kana kuti 8,156,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe, kana kuti 221,000. Ongororo ichangobva mukuitwa nerimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center, kana kuti ERC, inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota munyika huri kudzikira nekuti hapana dzidziso pamusoro pekukosha kwakaita kuvhota. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda muongororo yavakaita pasarudzo dzemabyelection dzese dzakaitwa muna 2019, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muERC vaSolomon Bobosbunu vati ongororo yavakaita inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kudzikira kana zvichienzaniswa nevanhu vakanyoresa kuvhota muna 2018. Vati kunyoresa kuvhota kunoitwa nguva yese zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti kwete, asi vanhu havasi kuita izvi. Vati mumatunhu emutoko nemarondera makanyoresa vanhu makumi maviri chete, mumatunhu echegutu nesanyati makanyoresa vanhu gumi chete, uye kugoromonzi hapana kana munhu mumwe chete akanyoresa kuvhota gore rese.
Saka izvinoratidza kuti pane matambudziko atiri kusangana nawo kureva kuti havasi kudzidziswa. Vanofanira kunge vachivadzidzisa zvakafanana nemaorganisation anozvimirira oga, mapolitical parties avanofamba nawo ivo veelectoral commission pamwe chete, kureva kuti basa iri riri kumashure zvizhinji.
Vabhobhosibunu vati izvi zvinoreva kuti commission yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika, haasi kushanda nemazvo kupa vanhu dzidziso munyaya yesarudzo. Vati ZEC, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anokurudzira vanhu kuvhota chete panguva yesarudzo. Vati uwandu hwevanhu vanovhota hunogona kukwira zvakanyanya kana izvi zvikaitwa nguva yese. Vatiwo imwe nyaya isina kujeka inyaya yekutarwa kwemiganhu yemaconstituency nemaward ekuvhotera, uye zvakakosha kuti zviitwe pajekerere kuitira kuti zvisazokanganisa veruzhinji musarudzo dzinotevera.
Tiri kukurudzira kuti vange vachiramba vachiita chingati maconsultations kana kuti kubvunza kutsvakurudza kune vanhu vavanoshanda navo, mapolitical parties, government departments, maorganizations anoshanda akazvimiririra, macitizens vagari vemunyika vange vachibvunzwawo vachiisa pfungwa dzavo, nekuti ndo vachazenge vachishanda nemaboundaries iwayo anenge agadzirwa neZimbabwe Electoral Commission.
Imwe nhengo yeNational Executive yebato guru rinopikisa MDC Alliance uye vaimbove munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kufambirana nenguva nekushandisa mishina yechizvino-zvino kuitira kuti vanhu vakwanise kunyoresa vari kudzimba dzavo.
Zviri kuitika izvi, iZEC iri kuporonga basa, iri kutadza basa nevune. Zveke haisi kufamba nenguva kuti tinge tichiregista vanhu tichishandisa e-registration. Kune dzimwe nyika dzakaita se ana America na South Africa vatsvaga zvidobidobi nezvakuita kuti vanhu vakwanise kuregista kuvhota. Munomu vari kungomira vachikune COVID. Inyaya yekusada kutevedzera bumbiro remutemo.
Vamafume ndivo mai veHarare pari zvino, asi mukuru wekufambiswa kwesarudzo muzeke vautoile silaigwana vati pari zvino mutemo wesarudzo unosungira kuti munhu aende kumahofisi avo kuti andonyoresa, sezvo munhu achifanira kutorwa mifananidzo nemafingerprints. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu havakwanisi kunyoresa kuvhota vari kumba kana kumahofisi avo pasi pemutemo wenyika. Kana yave nguva yesarudzo, ZEC inovhura nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota muzvikoro nemahofisi ehurumende munzvimbo dzakawanda munyika yese. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi, asi munyori anoona nezvekufambiswa kwebasa mubazi revechidiki mubato iri vamavuto moyo vati bato ravo rinogara richikurudzira nhengo dzaro kunyoresa kuvhota zvikuru sei vechidiki. Ongororo yeERC inoratidzawo kuti vanhu vekumaruwa vakawanda vanonyoresa kuvhota kudarika vanhu vemumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vagari vekune mamwa vanotengesera zvinhu zvavo mumugwagwa wemasvingo Great Zimbabwe vari kuchema-chema zvikuru nekudzingwa nemapurisa kuitira mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Muhadi avanga vachishanya kuzocherechedza zuva rekugara kwevanhu zvakanaka pasi rose. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7, vanotengesa ava vati vakatanga kudzingwa mumugwagwa nezuro kunyange vachirarama nekuita basa iri kuti vararamisewo mhuri dzavo. VaHenry Makusha vemumusha weZero Farm kusikato vati mapurisa aiva nemotokari akauya achibvisa vanhu vanotengesa achiti vanozodzoka panzvimbo dzavo kana kwapera mazuva matatu vamuhadhi vadzokera. Vamakusha vati vanhu vazhinji vange vachangodzokera mumigwagwa kutengesa zvitevera kusunungurwa kwakaitwa mitemo yeCOVID-19 lockdown nekudare vanga vakutowana chekuraramisa mhuri dzavo.
Tinoziva kwazvo kuti vanhu vazhinji vanga vasina chavanoita nenyaya yeCOVID. Saka vanhu iko zvino vanga vachiita zvokurarama nokutengesa mumarodzi mukuno kusaidhi rokune mamwa Great Zimbabwe. Vamanyisiwa namapurisa vachinzi bvai kusvikira 3 days dzapera nokuti vice president vari pahotera. Saka vanhu vose vanga vachingofamba vachidzingwa mugwagwa mari kutengesa. Vanhu vaya chikafu havana, vari kutogadzira kuti vakatengesa-tengesa vangoona zvimari zvokutenga mbeu vagokwanisawo kutorima. Nechikafu chacho havana, hakuna kana madhona ari kupa kuno. Saka naizvozvo hatizivi kuti zvinofamba seiwo. Mapurisa abva kutaundi kuruwao achidzinganisa vanhu marodzi ikona kutodzinganisa paGreat Zimbabwe Turnoff, Morgans Turnoff kusvika mune mamwa Growth Point nerodhi yose kubva stopover.
Mumwe mugari amai Mavis Moyo vati vachanonga chose nemuromo kwemazuva matatu avadzingwa mumugwagwa wavanotengesera nekuti havana imwe nzira yeraramo.
Isi tinorarama nokutengesa. Hino kana todzingwa pamugwagwa, mapurisa anouya tichidzinga pamugwagwa, saka hatizivi kuti tichitorarama sei isi tichirarama nokutengesa. Ndepatorarama tichiyarusa mhuri dzedu tichitengesa, asi tiri kudzingirirwa pamugwagwa chinzi ndai mogara mudzimba, saka tolei tiri mudzimba isu.
Mutauriri wemapurisa amasvingo Chief Inspector Cherity Mazula vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vange vari mumusangano. Vavimbisa kuzofonera Studio 7 asi havana kuzodaro. VaJohanisi Mutunami vanotengesa matombo akavezwa mumugwagwa uyu vanoti ivo pazuva vaisiita mari inosvika $50 emadhora ekuAmerica, asi pamazuva matatu aya vacharasikirwa zvikuru.
Rashuwa vakuru, nokuti inini ndiri muvezi paGreat Zimbabwe pedo nemamwe apa pazuva taitawo kana $50 chitengeserawo matourist anofamba apa achiinda kwaanenge achiinda. Hino iko zvino tatombonzi timire madays maviri auri kuuya vice president awa. Saka hei zvakaoma, ikono tatorasikirwawo neabout $200 to $350 menoti chararamawo sei.
Zvichakadaro, vachitaura pamusangano uyu kumasvingo vamuhadhi vati hurumende iri kuparura chirongwa chekuvakira vanhu vachinyi dzimba vachitevedzera kodzero dzevanhu dzekuva nepekugara. Vamuhadhi vati hurumende aichata chirongwa chekuti munhu wese munyika kunyanya vekumaruwa nevemudhorobha vave nemusha wakanaka unoremekedzeka. Vati nechirongwa ichi mumasungo vaparura kuvakwa kwedzimba mazana makumi maviri uye munyika yose gore rino kuchavakwa dzimba dzinopfuura zviuru mazana matatu. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuona uwandu hwakanyanyisa hwevanhu vari kuratidza chido chekukurumidza kuvhota musi wesarudzo chaiwo wambudzi 3 usati wasvika. Vanhu vanodarika mamiriyoni 14 vakatovhota, uwandu hwakapetwa kagumi munhoroondo yekuvhota muAmerica, uye mamwe mamiriyoni akawanda ari kutarisirwa kuvhota musi wesarudzo usati wasvika. Nigeria yakavhura zvikoro musi wagumi guru 12 mushure memwedzi mitanhatu nyika iyi yavharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vana vevanhu varombo vasingakwanisi kuwanirwa mukana wekushandisa madandemutande kuti vaite zvidzidzo zvavo ndo vakanyanya kuvhiringwa nekuvharwa kwezvikoro. Zvisinei hazvo, vabereki vose vari kubvumirana kuti nguva ino inokodzera kuti vana vadzokere kunoita zvidzidzo zvavo muzvikoro. Danho rehurumende rekumbomisa kuitwa kwesarudzo dzemabielections riri kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vesangano reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vachibatana nemamwe masangano vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo idzi dzaitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seMalawi neTanzania. ZHRC inoti kudzingwa kwemakanzura nenhengo dzeparamende kuri kusiya vanhu vakawanda vasina vanovamirira zvopa kuti vasawane zvavanotarisira kuhurumende nemakanzuru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe neZimbabwe Electoral Commission vakatoendeswa kumatare nevari kudawo kukwikwidza musarudzo idzi nemamwe masangano vachinzi vari kutyora mutemo nekusaita sarudzo idzi. Vachivenga vakati sarudzo dzamiswa nenyaya yekutyira kupararira kwecovid-19. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti havachakwanisi kutaura sezvo nyaya yave kumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Slachiwayo pamwe nemutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMadok Chiwasa. Totanga kunzwa kubva kuna vachivasa.
Isusu sebato reNCA tinofungidzira kuti kumiswa kwemabielections kwakanaka pakuti nyika inofanga kutanga yanyatsokuona kuti takwanisa here kunge tabva padambudziko rechirwere chiriko checovid. Uye kuti mabielections aya anofangwa kuzikanwa futi kuti apuwe madates anenge ari kumberi anokwanisa kuzenga achitwa. Hapafangu gara pasina madates anenge aripo. Nekuti kunyange tiri mudambudziko redenda hatizodi kuti tingozomuka tichinzwa kuti maby-elections wayo atovako next week kana kuti atovapo pamavhiki 2 anenge achiteera. Pandawo kugadzirira kuti vanenge vari macandidates vange vachikambena uye kuti sebato izere mapato akafanana nedu reNCA tichiri mapato madiki zvekuti techida nguva yakawandawo yekuti tinge tichigadzirira sarudzo idzi.
Tandai renyu tinzwe vashachwai.
Dambudziko guru rataita munyika yedu yeZimbabwe inyaya yekutonga nechitororo. Saka munhu anongomuka kumba kwake ubva atouya kutaura kupa a national pronouncement yekuti akusina mabielections. VEZEC vakaita zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti maelections aitwe nenguva sezvinotaura mutemo. Tinoziva tiri panguva yecovid pane mirayiro kana zviga zvinofanira kuzviteedzerwa. Saka isu kuita uku kunoratidza kutya. ZANU-PF ine muchikuchiku unotyisa. Vari pakutya kuvhunduka. Havade kunzwa chinonzi MDC Alliance, havade kunzwa chinonzi President Nelson Chamisa, nekuti kana vatonzwa zvakadaro vanozoti vanhu vese nyika yese inenge yadeera. Saka vanovhunduka kuti kuenda kuma elections kuzvisasika, kuzvipaika. Saka ma elections kana kuti sarudzo kana ma by elections anofana kuitika nechimbi chimbi, anofana kunge aitwa kugore rinosati rapera. Ndizvo zvinofanira kunge zviripo, vanhu vakwanisa kusarudza vatungamirira novatungamirira, nokuti izvi kuparamend hapana chokufamba. Tiri kunzwa kuti vana mutulinyuve vari kungotora mari yezvikwereti yenyika, vakadzinga ma MPs MDC alliance kuparamend kuti vaite misikanzwa dzakadaro.
Vachivasapindura itinzi kuhanzi sarudzo hadzisi kuitwa nekuti ZANU PF yaita muchikuchku nekutya MDC alliance.
Sarudzo dzemabai elections kana dzichiitwa dzinenge dziri sarudzo dzenyika yese, hadzisi sarudzo dzinonzi kwainzi ndedze ZANU PF kana ndedze MDC alliance semataura kuti avahlachwa. Tikati isusu mabai elections anofanwa kungoitwa chete nekuti bato ravo rinofungidzira kuti zvinofanwa kutoitwa gore rino. Tinenge takanganisa semataura andamboita kuti chakakosha ndechekuti tione kuti nyika yese iri safe. Tingange tisingatauri chokwadi tikati kwanzi kana mabai elections asiri kuitwa kuma constituents kune kunofanwa kuitwa mabai elections kana kuma councils, kuma wards kunofanwa kuitwa mabai elections, toti pane chakawanda chatingati kwanzi pane chakanyanya chiri kuruza vana veZimbabwe. Kune kusiri kutaura chokwadi ikoko. Kuparliament kwagara izvezvi chero mabai elections akaitwa, bato ravahlachwa iro rikawina ese zvagara bato ririko rine majority kuparliament reZANU PF. Saka kunenge kuri kusataura chokwadi kuti kwanzi kana iwo mabai elections akaitwa ndiwo achazokonzeresa kuti kuparliament ikoko kunge kuchizotaurwa nyaya dzingaita kuti mapostenzi anenge achidiwa neZANU PF asaitika. Kuparliament kwagara kuti rine dambudziko rokuti pasina mabai elections ariko, tinoona kuti dare reparliament riripo izvezviri, ma MP ariko, more than half yema MP ariko hasati ataura anything, kutongotaura havo kuri contribution parliament havasati ataura anything, ende zvinosanganisira ma MP neopposition MDC. So zvekuti kwanzi masarudzo dziitike inyaya yekuda kuti zvinzi ma MP avatarawahlachwa adzokere vange vachiwana maallowance ndo hazvisizvo zvatingafira tese munyika muno.
Petai zvenyu chirongwa chedu vahlachwa.
Nyaya yemaelections haisi kuti MDC alliance kana kuti ZANU PF, inyaya yevanhu. Nyaya yati kuti vanhu pano inyaya yekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuti vanofanira kutungamirirwa nevanhu vanonga vasarudza. Saka ndo nyaya yati kutaura. Saka zvinotaura vachivasa zvakawanda wanda, hanzi hatina kumunzwa vachiti zvakati, hatina kumunzwa zvakati. Ndinokumbira kuti vacho vasavateerere zvatinenge tichitaura kumanhepfenyuro dzakasiyana siyana. Saka zvekuti vachivasawo vanenge vakapotsana nenews dzacho haisi nyaya yekuti isu tinenge tisina kutaura. Nekuti even lockdown kuti tichiti aiwa nyika ngatimbomira tizvidzivirire, tisi takatanga nazvo ivo vezanu vasikatodi. President Chamisa vakalonja yataiti zimlock. Saka iyoyo nyaya yekuti vanhu vadzivirirwe tinoiziva.
Ava vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMaddox Chivasa. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Aiwa takasimba taurai tinzwi. Kwakamira sei kufollow?
Kuri nani zvako kuri kupisa enhamo chete remuZimbabwe. Pane avo vari kuti vawedzera mari kunzi US, the teachers able to go kubank ona withdraw that money in US dollars. Ndoona kuri kujairira macivil servants mateachers, because it's useless kuti vanotakupai maCNTS of which they can go kubank ona mapiwa, which semaratgs avari kungopiwa those iri kunzi rikuwedzerwa 12,000 is a disgrace to the teachers. Zvaradzwa government data inati chido ne ruda ne matija zao.
Imimi uku kuforo zimuru kubata mabasa?
I'm working at a supermarket.
Saka zviri kufamba sei ma supermarket umu?
Ma price ari kuita chamuramba muri zviri kudhura. Everything is expensive. Hofuitwa naona mari. As for this past 2 weeks, business is down. People don't have money. Last week was it all about tourism. There is no tourists coming, so everything is down in Bikot.
Kutaura na mukoma tatenda ama bika vari kukweru. Siri kufuma kuti chirwere chiriko. Asi mamiro agaita zvino hazvina kumira zvakanaka. Asi zvenyika yedu haina makambani, haina chii apa tiri kuvanhu vari kurambidzwa kukwanisa kuti vazvishandire. Saka tiri kuona zviri zvinhu zvakaoma zvisingaiti panguva ino yeCovid.
Imi ikoko muri kuibata mabasa api kwamuri kugweruka?
Kwatiri kugweruku ini zvangu ndichiri mustudent, asi vanhu vakawanda mabasa vari kubata ndeyekuzvitengesera. But kuti pari zvino vari kurambidzwa nekuda kwesituation. Panguva ino yeCovid tiri kutarisana nekuti mastudents akawanda, tiri kukwanisa malessons yedu online. Nongoziva nyika yedu zvinhu zvakaoma. Mari yedata chairo chairo kuti mustudent akwanise kuwana mari yedata zvinhu zvakaoma chaizvoizvo mamiriro akaita nyika yedu pari zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chewomen's round table na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu. Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revanhukadzi vari kumaruwa. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Hurumende isiri pamutemo yava Nicolas Maduro yaronga kuita sarudzo dzeparamende musi wazvita 6. Asi hapana chinoita kuti sarudzo idzi dziitwe nekuti sezvakataurwa nemiriri weAmerica anokosha vaElliot Abrams munguva pfupi yadarika, hapana kana zviga zvinoratidza sarudzo dzakachena muVenezuela. Vakati mapato anopikisa akabiwa pakaiswa vanhu vari pasi pehurumende kuti vatungamire, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yave pasi pehurumende, mapoka ehurumende akuchina kudzvanyirirwa pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu nemapurisa uye zvikwata zvembavha kuri kuenderera mberi. Vakatiwo hakuna michina yesarudzo yakaonekwa kuti inoshanda muVenezuela. Pamusoro pezvo, mitemo ichangobva mukushandurwa nehurumende yava Maduro iyo yakaisa zvigaro zvinodarika 100 zvitsva zvenhengo dzeparamende nekuchinja miganho yematunhu ekuvhotera. Nezvikonzero izvozvi, vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaJuan Guaido nemubatanidzwa wemapato 39 vakati havasi kuzotambira umbavha hwakadaro kuburikidza nekupinda musarudzo idzi. America yatsigira vanorwira utongo wejekerere nerunyararo vakasiyana-siyana muVenezuela kwenguva yakareba. Mumiriri anokosha vaAbrahams vakayambira avo vafunga kupinda musarudzo yekutsvaga nhengo dzeparamende vachiti mune kodzero yekuti kuve nekuitwa kwesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka dzinotambirwa nepasi rose uye kutaura makasununguka pamusoro peudzvinyiriri neuori wehurumende yava Maduro. America inokwanisa kuona pakati pevanhu vanorwira utongo wejekerere vari kusiyana marongero nevanhu vari kushanda nehurumende yeudzvanyiriri kutsikirira utongo wejekerere, vakadaro vaAbrahams. Vakatiwo America haizoverengeri kushandisa masimba azere ezvirango kuchikwata chevanoshanda nehurumende sezvayanga ichiita mumakore mashoma adarika. Vakati kuzvizvarwa zveVenezuela zvose zviri kutambura kuwana sarudzo dzakasununguka nekudzoserwa kweutongo hwejekerere, America inoramba ichipa rutsigiro rwayo ruzere. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCovid-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.